Asvika Studio 7 pachipatara ichi pakati penguva dza 12 na 3 masikati pange pane madhokotera anoverengeka navana mukoti vakawanda vange vachiona varwere kusvika muzvinorapa varwere vachibva kumba kana kuti casualty ne outpatients. Vamwe vana mukoti vange vachionawo varwere mumawadhi akasiyana siyana. Mumwe murume asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti ave nemazuva maviri achiuya kuzoona hama yake iri kurwara pachipatara apa uye ati haazi kugutsikana kuti vana chiremba vadzoka pabasa nemwoyo yavo yose achiti hama yake iyi haisati yanyatsotaurirwa navana chiremba ava kuti iri kunzwei.
Ndauya kuzoona murwere and it's my second day today. Pandamubvunza murwere kuti uri kumboatendwa here sikanzi hongu madokta atombouya zvavo but vanga vachingotaura ivo pachavo and they did not explain to him what the illness is all about or what they have discovered. I'm not sure whether they are carrying their duties effectively.
Mumwe womurume angozvidoma nezita rekuti Nyoni atova nehama yake iri muchipatara mekare. Vanyoni vati hama yavo iyi iri kuonekwa navana chiremba asi vati dambudziko nderekuti vari kunzi vanotenga mishonga sezvo mishonga iyi isiri kuwanikwa pachipatara ichi.
Tataiva kuona murwere nhasi ai vana chiremba vari kushanda asi nyaya iripo ndeyekuti panova vatenda vari kutadza kuwana zvinhu zvekuvarapa mishonga haisi kuwanikwa asi vari kuzvisa vane pavanogona napo kuti vavabatsire. Ndo nyaya iripo yatosangana nayo. Matablets ari kudikamwa ati akutinotenga.
Dr. Mutavisi Bebe, munyori wempilo Doctors Association, variwo nhengo yeZimbabwe Hospital Doctors Association, vaudza Studio 7 parunare kuti vana chiremba vadiki vave nenguva inosvika mwedzi vadzokera kubasa. Asi vati vose kuziva kwavo zvinhu hazvisati zvanyatsomira zvakanaka muzvipatara zvikuru munyika, vachitiwo pane vana chiremba vadiki vanosvika 53 vakasiya mabasa munyika mose uye kune vamwewo vakawanda vari kuda kusiya vachienda kumafuro manyoro. Mukuru wechipatara Rachampilo, Valenard Mabande, vaudza Studio 7 kuti vasati vave kukwanisa kutaura kuti zvinhu zvakamira sei uye kuti ndivana chiremba vangani vadzoka pabasa kusvika pari zvino sezvo vachiri kuita ongororo. Vamabande vati vanofara kuti munguva pfupi yapfuura chipatara chavo chakakwanisa kuwana magwenya emagetsi anoita kuti michina inobatsira kurapa vane chirwere chegomarara ishande isingakanganiswe nekuenda kwemagetsi. Vati vanotarisira kuti izvi zvichabatsira varwere zvikuru.
Taka kwanisa kupedzisa kuita installation yeequipment yatingadedzeyo kuti UPS, uninterrupted power supply. Mishini inoita kuti magetsi aende kumishina akaenzerana asingakanganisi kushanda kwemashini. Inobatsira futi kuti kana magetsi akaenda, mishini iyoyo inoramba ichisupply moto kusvika mishini yanyatsodzimwa zvakanaka kuti isafe. Saka tinotarisira kuti zvichabatsira varwere vedu vanenge vachida kurapwa zvekenza. Zvinofanira kuti zvivaitire zvakanaka gore rino.
Chipatara chemupilo chaive chine vana chiremba vadiki 204 uye panguva yekuramwa kwavo mabasa vana chiremba 51 ndivo vakadzingwa basa. Vanoziva zviri kuitika vanoti zvinhu hazvisati zvave kunyatsofamba zvakanaka nekuti vaive vadzingwa ava vanofanirwa kutanga vanyatsodzorwa pabasa zviri pamutemo uye izvi zvinogona kutora nguva. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Taurai Shava.